1500 and 2000.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu. Chilabu 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheEuropean Union icho chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission chiri kushanya muZimbabwe chinoita musangano nevatori venhau chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023. Nengo yezanu PF yekukwira kudare ichipikisa kudomwa kwava Emerson Munangagwa semutungamiri webato iri vaSibeth Musengezi avo vakasungwa vachinzi vakanyepa kero yavo kuti vave nengo yebato iri vanobvisiswa chibatiso. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinokwidza zvakare mitengo yemafuta edzimotokari izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Vanotungamira mutambo weRugby muAfrica veRugby Africa vozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Chikwata cheEuropean Union chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission EFM icho chiri muZimbabwe nhasi chanoita musangano nevatori venhau chichidzokorora kurudziro yacho kuhurumende yekuti izadzise zvakakomekedzwa nevakaongorora sarudzo muna 2018 kuti zviitwe mushure pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Chikwata ichi nezuro chakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mushure mekusanganawo nevemasangano akazvimirira nemusi wechitatu. Vashava vanonzi vakavimbisa kuti hurumende iri kuita zvose kuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakajeka uye zvisina kugunununa kwemamwe mapoka. Hurumende yakakomekedzwa kuti ivandudze zvinhu zvinosanganisira kuona kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yamiswa. Zimbabwe Electoral Commission ZEC yazvimirira vatori venhau vashanda vakasununguka uye kuti mapato ose awane mikana yakaenzana mukutsvaka rutsigiro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa nguva yatasarwa nayo kubva panguva ino yatiri tichipinde mune dzimusaro dzinoteera idzo, tinoona kuti nguva yedu taakumhanya kumashure kwenguva, taakumashure kwenguva zvakanyanyisisa, nekuti hakuna mutemo unoiswa unogona kuzoshandisa sarudzo unoiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisadzitwa. Takureva kuti mitemo yese inofanira kunge ichinge yaiswa kana kuti ichinge yagadziriswa panguva dzatinosvika muna January 2023. Saka tichitarisa kuti kubva pari zvino kusvika muna December kana kupera kwegore rineri, mwedzi yatasarwa nayo kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoitwa zvinogona kunge tiri kumashure kwenguva. Asi kuti zvinhu zviitike hatifungoti panodiwa zvinhu zvakawanda chaizvo. Panongodiwa zvekare kuti hurumende pamende veMagwe Electoral Commission nevamwe vachange vari mu shishi kugadzirisa nyaya idzi vaise musoro pamwe chete vashande nguva yatiinayo zvinhu izvozvo zvinge zvichigadziriswa saka zvinhu zvinogona kuitika
tiri kunzwa kuti pamusangano wavakaita negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafredrick shava vashava vakavimbisa kuti hurumende yezimbabwe ichaita zvose kuzadzikisa zvinhu izvozvo nekugadzirira sarudzo dzegore rinouya munoona hurumende ichizviita here
chandingada kuti nditaure ndechekuti hurumende inenge ichishanda iine kumuono wayo wekuti ndo zvatinoda kuti tiite asi kune vezvematongerwo enyika zvekare vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo kune vari kuparamende zvekare paramende inofanira kunge iripo pamutambo iwoyo tarisa zvekare boka rezimbabwe electoral commission vanoita zvesarudzo vacho vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo saka kuti vanhu vose havazenge vari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete vasina muonero chete vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanobva kuti vanobvunza kuti zviri kufambaso izvozvo here zvinogona kuona ipapo ndopati kuti mukana unogona kunzirasikei saka hurumende inogona kunge iine chishuviro chekuti izvozvo zviitwe asi kana tichinge tata zvitarisa vatambi varipo apa hatisi kuona ichizokwanisa kubuda iri timu imwe chete ingabude nechimwe chete
avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobo sibunu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 nhengo yezanupf iri kupikisa kusarudzwa kwava emerson munangagwa kuti vatungamire bato iri vasibeth musengezi vapiwa mukana wekubvisiswa mari yechibatiso nhasi nedare ramajor street mutongi wedare iri apa vamusengezi mukana wekuti vabvise madhora emunyika zviuru zvitatu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo vamusengezi vakasungwa musi wa11 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero yesivi yavo kuti vave nhengo yezanupf izvo zvinonzi nebato iri vakanyepa masangano akazvimirira munyika pamwe nezimbabwe electoral commission zec vanoti havasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota kunyanya madzimai vechidiki pamwe nevakaremara apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya godfrey mutimba anoti panyaya inotevera
masangano akazvimirira mumasvingo anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaramara izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezec euwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo united residents repairs alliance kana kuti mura wekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezec mumasvingo vamatsinonwuve vati uwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose
kana kuregesa chinhu chiri nyore kana tose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota sekutaura kwandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika asi in terms of registration as I speak right now kwakunomasvingo yoga nokuti zvakawanisa mukana yekuona ezimbabwe yose zvikurazira kuti madzimai mashomo ari kuregesa asi takatongoti ndo zvisimbisi zvichizvinyepe takati kudanza zvo2018 vakanga varivo vakawanda vakarejesa
vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magurupi ravati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota
isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi ese ari 10 emumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii zvikuru kunyanyanyanya mayuthi people with disabilities nemadzimai takaona kuti pane apathy iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana-siyana naizvozvo taparura chirongwa ichi kuti tipinde macommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kurejista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika naizvozvo tichange tichibatsirana tichishanda nemayuthi people with disabilities nemadzimai
vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadzigari wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesini mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira zec kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota Vemasangano aya vanoti zeki yakazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa chichangopera chevota registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Boka rehurumende rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muchizivizo chayaita nhasi, ZERA yati mitengo yemafuta edizili yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica, kana kuti dhora 74 cents, kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika, kana kuti 499.56 RTGS. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe, kana kuti dhora 71, iyo yakaziviswa musi wa 6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe, kana kuti US$63, kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere US$68, kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika, kana kuti 481.2 cents RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika, avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mitengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratagwanaro, imai vatsvamusana mwana wachadumbu. Apa zvona zvitombofamba zvakanaka, nokuti kozvino chero nemari dzatava kutambira idzi hazvisatombokwani, ende zvinhu zvese hazvisatombofamba zvakanaka, chero marenda chero chikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanisa kutravhira kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti, zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirirawo zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeekonomi apa, nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopota.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters, ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu tondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro, izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe, kana kuti CCZ mumasvingo, vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel, tikuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services, nekuti fuel is a major cost driver a production ema goods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pamamaketi azvinenge zvichidiwa nemaconsumers. Saka any increase inongoitwa kumaproducts iwayaya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende yeBotswana yamanikidzwa kutambira kurudziro yevatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji ndokuwedzera mari dzekufambisa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%. Danho iri rinonzi nevamwe richawedzera mutoro kuvafambi avo vagara vakaremerwa kare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakadzivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muKhaburoni kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere, kubaba mapula mazana mana nemasere. Kwezerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana energy regulatory authority kana kuti bera muchidimbu muzvare laina marufu avo vanova mushandi wemumba muguta rehaboroni vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure
there are economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now, like if you look at my salaries at Nango Chikora, with that high inflation, over what you rent, in a Gishidi, one in the town of Batero to Zukira, Okuzo, and Yaki, but yet salaries just stagnant.
Shimwe chizvangwa cheZimbabwe chinorara maonechamuka inyama amai Petronella Mufure. Vaudza Studio 7 parunare vari muhaburoni kuti vazhinji vacharovera muBotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi.
Isusu semaZimbabweans ari muBotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta rehaburoni vaUbert Mutsoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindau kwavangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasaii. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba richimuraramisa.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo. Asi inoda munhu aita urongo hwakadzama hwekuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinonwa kukuomera zvakanyanya nekuti iwo unenge wajaira unenge wajaira kugara muBotswana pamwe wajaira kugara Francis Town Mahuni kana yeHaburoni kana ndekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro ezveupfumi munyika aya vane makore ari manyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rekucherechedza kubatana muCameroon reNational Unity Day rinocherechedzwa musi wa20 Chivabvu gore roga roga racherechedzwa nekumhanyisana pakati pemapurisa nevari kuda kupatsanuka kubva kunyika iyi avo varambidza vanhu kufamba-famba izvo zvakanganisa vemabhizimusi kumatunhu anotaura chirungu ari kumavirira. Mauto anoti mauto anoita makumi maviri nemasere vevanhu vanga vachikanganisa mheremere idzi kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura rurimi rwefrench vaurayiwa mukurwisana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muSouth Korea nechishanu rwendo rwavo rwekutanga kushanyira Asia urwo ruchavasvitsawo zvakare kuJapan. VaBiden vashanyirawo fekitari yeSamsung inogadzira zvinoshandiswa mumakombiyuta vari pamwe chete nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Sun Yeol. Madzimai akakunda mune zvekurima apiwa mibairo nhasi pamabiko atungamirwa nebazi rezvekurima rakabatana nemasangano akazvimirira anosanganisira Re4H Foundation Zimbabwe pamwe nemakambani anogadzira mbeu nemafertilizer aitirwa kwaseke nhasi. Chiitiko ichi chinonzi chafadza masangano anomiririra varimi vechidzimai nekubudirira kwaanoti kuri kuita mudzimai wanhasi munyaya dzekurima. Taita hurukuro nevatora mubairo mukuru amaita tenda madhake vari kwaseke.
2018 ndakashaikirwa nemurume wangu ndikasiwa ndine vana vaviri ndakatanga kurima ndichirima ndakaenda ndichikwira iye zvino ndakatirime zvakakura zvaita kuti zivara nhasi seke yose indiunganire ndakarima ndine 2 hectares zvandakarima zvandiri kudiridzira.
Imi semudzimai wanhasi vari kukutambiraiwo sei mudunhu mamugere semudzimai aita mukurumbira nekurima?
Ndinoziva vanoda chakanaka vanofara saizvozvo nharaunda iri kubenefita zvakanyanya sekuti vanouya vachitenga zvirimwa zvandiri kurima ingava king onion cabbage huku zvakare.
Rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kune mamwe masangano nehurumende nderwupi?
Ndine madhumeni andinoshanda nawo munharaunda mangu. Ndine anonzi Most Hove, murimisi wangu ari panzvimbo. Ndine zvakare anonzi Magwa ari kumaleki, murimisi wangu zvakare. Vari kushanda neni zvakanyanya vachindipa rutsigiro. Ndina kansela anova munhukadzije, Tungamirai Dhure, anondisapota zvakanyanya, anouya achindibatsira achindipa mazano.
Kwamunotengesera zvirimwa zvenyu nezvamunopfuwa, hamusi kunetseka here nekutengesa?
Dambudziko riripo zvakanyanya sekuti zvirimwa zvangu zvinenge zvakati wandei. Taindawana market inonyatsori reliable yekuti ndinonyatsosupplya zvirimwa zvangu zvese zvakati nakei. Ndinoona kuti ndinogona kusvika kuri.
Mashoko amungapewo mwana musikana wanhasi akakura achiudzwa kunzi kurima ndekwevarume ndeyekuti kudii?
Ndinoti zvinotangira even kuna Jesu chaiko. Maria akapuwa Jesu pasina munhurume. Munhukadzi unofanira kumira nesimba, kupfirwa hakusi kupererwa. Saka mudzimai wanhasi kumwanasikana wose wanhasi, mira nesimba unoenda kuri.
Avo vange vari murimi wechidzimai Amai Tatenda Madhake vachitaura vari parunare vari kwaSeke neStudio 7. Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura anoti ari kufara zvikuru mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neguta reCarmel kuIndiana muno muAmerica, iro rakatara zuva ra14 Chivabvu sezuva reDominic Benura Day. Benura anoti akanga asingazivi kuti achawana ruremekedzo urwu, urwo rwaakawana mushure mekuveza chivezwa chichange chichiratidzwa muguta iri, icho chakaparurwa svondo rakapera. Vakawanda vanorangarira Benura mushure mekunge aveza chivezwa chevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, icho chakashorwa zvikuru neveruzhinji. Benura anoti shuviro yake ndeyekuti aramba achisimudzira vamwe vavezi vekuZimbabwe, uye pari zvino ari pachirongwa chiri kuitwa kuCincinnati kuOhio muno muAmerica, apo pane vavezi vaanoshanda navo vari kutengesa zvivezwa zvavo. Ngatiinzwei hurukuro yaaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ne shamwari yangu yagara ichishambadza basa rangu kuno for at least 20 years. Saka ndofunga vemusitu vaigara vachingoona weki yangu over the years. Kuzomusvikira pavakazotaurira shamwari yangu kuti avari kuda kutenga chinhu chivezwa, vaona basa rangu richikodzera kuti ringe richiiswawo pamwe chete nemabasa avo ari mumastreets avo kunoko, like my permanent collection. Ndofunga vaitawo maresearch avo vakaona maybe ndava level yekuti basa rangu raakukwanisa kutoreka kuti ringe richiiswa public places ekuno. Saka ndopa ndikazokondakt kwavo ndikabva ndabvuma pandangovaitira pavafarira chinhu chandikavavezera.
Makaveza chii uyezve chivezwa chenyu chinenge chiri muguta ripi?
Ndakaveza pane mapictures bose vanhu vaitevera mabasa angu. Pane kapisi kandikamubeta kadikidiki kudharadhara, ndoka vakati tiitire chiri chihombe, vari amai vakagara pasi asi vakasumudza mwana mudenga. Ndakavaitira pisi yacho pavafara naye vakati aiwa uya tizokupa, asi nesiri kutarisira kuti vachandipa rumeme kuzi ndaingofunga ndirikuya kuunveiling chete ndechinhu changu. Saka ndakazongoona ndatosvezwa kuofisi kwamene sikanzi handozviripo taona nhoroondo yeupenyu hwako nekwawakabva nezvawachifa so far zvinokodzera kuti tikupe ruremekedzo irworwo, zvichikuburikidza nokusanganisa kumacultures, nekuti zvinogona kukuridzirawo vamwe vanhu, kuinspire vamwe vanhu nyika mao mevinewe kwedu futi kwangwapiwa muremekedzo rwakadaro. Chinova chinhu chakanaka kuramba tichikurudziranaye.
Saka chivezwa chinhu chichange chiri muguta ripi uyezve zvakaitika rini?
Chiri muguta reCarmel, zvakaitika musi wa14 May.
Muguta reCarmel ndekupi uku?
KuIndiana.
Imi munogara ikoko here kana kuti zvakamira sei?
Haindogara kumusha, ndatoinga izvozvo. Sasi zvangu ndine humwe urongwa wekuzoya kuno kuCincinnati, zvangu ndinogara uripo. Saka ndaifunga ndingono kubwa tendo ndo turuwa mapicha zutu daru asina kazi mzikwa pimbe na urongo hivyo
saka mungu nzwa sei semuna anita shukuvesi
haa ndu nzwa ufara jazo uti masaili yose wana wanumba ku Zimbabwe atukutari struko ni kwa utiru wana warupansa kutuwa kule mkizu wa daru inspeciali imenji katine kule mkizu wa zine toko kumusha asu kwa nazwa au daru kila nukunzo kwenye kasuno iso jike duka ya paka naka nwa basi atine ite mao kwewa ndi suno basi roba mwanu utuwazie nikiriki chitosa atine ito kumusha kuituwa wajiru kusumuka ndi wangu waka sumuka kutara wana wangu wangu tarisa wajatariza ya jini wangu 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 tarisa so kwa wanda wangu 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 watu basi rika wapa nezu wangu wangu tarisa ina pambiri pangu liwe tarisa rwe wangu special tini wangu adiki waka wanda wangu siti
mungati ni maveza kwe makore aka wanda si uye se makata anga si kuita so kuweza isu
nini ningati ndani makore anufura makumi matmanu
makata anga si
ma 6 years tulikuwa mre wako na ita so kuumba nchifuza mombe nchirika mwana kadiki saka pandika so ya kutafara tatuwa na tete wangu ndo kwa nika sangana ni msukuru wangu waiweza matumbo ni wangu wakumana waiweza matumbo saka ndaka nakisu kwenye swaka hita ni uchi nini ndenda chaira kuweza lukumba katina kazi unawatu wanarukubuli tazuwezu kwa wachito visa pamechile reacho ndenda chaira kuumba utuka kanganisa unukwa unukwa nsa utusira wanari mataka asama ndaka nakisu watu wanarukubuli yesta ashitubuli tachi saka ndaka ngoti njiru kwa kumbiru wa ndo wabatire kwa wapuma saka mbu wabatire mu kwa nika wanda kwanza kwa nazibata uweza natawu patira ya nikiri kukoro cha mdeka
tinona kuti muri ku Zimbabwe makambo weza chivezi wachawa Mugabe ne mudzimai wavo chaka tambiru wa sayi chivezi waichi
tizinga wana ujifarira wana ujifarira pati tuweze njiripo na chinezika nicho kuti kana ujita basi imenguwa unu una ugona imenguwa unu una utazi saka hindi chandongo zwa wana waka ndinda gona saka ndinakira wana wakatazi naona tukubuda saka naka saka ngonzi nakira dawa jese sunenja unjitarisa kuti mwepe mzimungu wako anza wanaona tukubuda ura watu mwepe unungu sina wana tukubuda saka wana utasira wakazi wakona ura watu wafata saka wafa wawe expected in yes we go saka zunu sina wane kambasi
saka kuno kumuriko faulo
nduko kusika mna July wane panika wana kuita show panons pa Crown Conservatory saka nipira last year saka ndasa mkufunga wata anjisanga niso ni mabasi ewa mwa tino chanda na wapa wekisho pangu ni wangu wangu siyana siyana wa Mzimbabwe saka tine grupu show la tribute tandika ita put together wazi nakazu na otini ni ufamba kwa nda ita nungua ukaza ita ujito nzo wangu hapa na jawaru ita nda 53 now saka tina ujitipu wa mwanu mka ito otika na panina ni mwane nungu kuna kutunda wa enzi wanyo wangu wangu
vanhu vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapo
pa Facebook mungatongogula kuti munibirira pa Facebook unokwanisa kutoita shamwari yangu unokwanisa kuita shamwari nawo ndine namba dzangu 263-772-492-816 pa WhatsApp andobati ndogarantiri pe
muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura achitaura parunare na Marvelous Mhlanganyauye ari ku Cincinnati kuOhio muno muAmerica. Toba taenda kunhau dzemitambo vanotungamira mutambo werugby muveRugby Africa vazivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Worongwa wemitambo wabuditswa neRugby Africa unoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa 1 Chikunguru. Kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinary kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinary ariko musi wa 6 Chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica kekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare Stade Pierre Deloitte kuMarseille. Chikwata chatura mkombe uyu, chichabudirira kuenda makundano E2023 World Cup uko. Chikwata ichi, chichange chiri mugungano rimwe chete ne Italy, New Zealand, Uruguay, ne France iyo. Ichange iri pamusha. Zimbabwe, iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks. Ero gadzirira makundano eAfrica Cup aya, ere muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi, mukuru weZimbabwe Rugby, va Aaron Jani vanoti gadziro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete. Ivory Coast yakambotora mukombe Africa Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe kuti tichange tichitarisa nyaya yekukwira kwezvinhu munyika pachirongwa cheLive Talk nasimanero ano. Ini ndini Evans Zininga, ndokuonekai nemufaro.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 Inkwekwezi 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo
siyalambulela yakwazi ukuthi siloduko labagesi lapha eZimbabwe othi amanye ama production costs abantu bayebesebenzisa ipulo idiesel so ingakhwela idiesel ukuthi ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i cost of production iyakhulu ifuel iyabe isikhwelile.
Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo.
Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eleZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisekayo. Kuliviki kuWars of Friday silomculi odumo wakulezi nsuku uHouse Music, umqondisi Sibanda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa. Idizile kade iphezu kwedola lenxenye $1.68 isikumadola phose amabili emelika $1.74 kuthi intengo yephetulo ikuphuke isuka kudola lenxenye lemelika $1.58 isiya ku-$1.68. Ingcithi kwezomnotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni yona evele iqonga mihla lemihla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu elizweni jikelele behlaba umkhosi ngenxa yokugqonga kwentengo yento yonke ikakhulu ukudla lokusetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Okwenzakalayo sokukhahlameze hatshi abantu makhaza kuphela kodwa labo somabhizimusi abasele bebambe wangaphansi bekhathele ngosekusenzakala elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yabo somabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers, umnumzana Denford Mtashu uthi udubo lokugqonga kwentengo yamafutha la kubangelwa ikukhuphuka kwentengo yawo emhlabeni jikelele.
Zinodzikisa kutengwa kwezinto nokuthi kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira anotadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri,
lokhu kwenza ukuba abantu bangathengi impahla ngoba nxa amafutha engakhwela indlela zokuthwala impahla ziyakhwela. Okwesibili, sifuna ukukhumbuza abathengi ukuba impahla izihlala ikhwela ikakhulu singakhala impi eseRussia leUkraine.
Ingcishi ecubungayo zomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi nxa intengo yamafutha ingaqhubeka ikhuphuka kanje kuzaba nzima ukuphila eZimbabwe.
Kukhanya uhulumende wethu weZimbabwe
sekweze intengo yamafutha asetshenziswa ezimoteni. Lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto eziningi, ukudla kumbe izimpahla esemavinkilini lakho kuzakhwela. Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kuma-profits abo. Hatshi, izithelo zabo bafuna vele zibe zonke ziphezulu. Abakwenzayo ukuthi bayakhweza intengo yempahla lokudla kwakhona ngamasensi akhona kumbe ngamadola akhona akhwezwe ipetrol kumbe idiesel.
Kube-ke sithi kumele uhulumende avumele abantu ukuba bathenge bodwa amafutha kungela kungenela kukahulumende.
Sokutshengisela ukuthi uhulumende wethu uzafanele avule umsika owedizel kube labantu abaningi abakwanisa ukuthi babethengisa bethengisa amafutha ukuze kube kulokuncintisana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye besithi hayi uhulumende yena kabe nguyobhadala imali yakhona ama-subsidies. Lokhu kodwa lokhu kuyaphambanisa ngoba kwenza ukuthi intengo zempahla zibe artificial ngesikhiwa. Yikho-ke sizakhangelela nje khathesi nje sizawuzothwa khona intengo yokudla lezi mpahla ezimavinkilini sokukhwelile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshera, enye njalo ingcishi ecubungula ezomnotho.
Siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe, ukuthi amanye ama-production costs abantu bayabe besebenzisa ikakhulu i-diesel. So ingakhwela i-diesel la nge-transport yangkhona izitimela azihambi, so senza izimota. So kutsho ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i-cost of production ikakhulu i-fuel iyabe isikhwelile.
Amafutha we-diesel akhuphuke intengo isuka kumadola phezu kwelilodwa lengxenye dollar 68 esiya kumadola phose amabili emelika dollar 74 kulitha. Awepetulu wona asuke kudola lengxenye dollar 58 esiya kudollar 68 kulitha. Intengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke ikhuphuke okwamagama kumaviki asanda kwedlula. Intengo yesinkwa namhlanje ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 RTGS isiya kumadola phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa wona asebiza imali edlula inkulungwane ezintathu lengxenye zamadola kuleli 3500 RTGS kumalitha amabili esuka kunkulungwane enye lengxenye 1500 RTGS kumaviki asanda kwedlula. Isaka lempuphu elesindo samakilogramu alitshumi 10 kg selifika phose amadola alitshumi emelika 10 US, khona osokusenza impilo ibe nzima kakhulu kuZulu Makhaza. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezamabhizinisi unkosikazi Sekayinzenza yehlule, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula ubike ukuba ukuqonga kwentengo yezinto zonke kubangelwa ngosomabhizimusi abalisana lohulumende wakhe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena utshele umsakazi weZBC Izolo ntambama ukuba impi phakathi kweRussia leUkraine yiyo ebangela ukuba kube lokukhuphuka kwentengo elizweni ngale ndlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Umkhokheli waleli qula elibizwa ngokuthi yi-Election Follow-up Mission, umnumzana Elmer Brook, utshele intatheli zindaba eHarare namhla ukuthi uhulumende kumele enze inguquko ezakwenza ukuthi ukhetho luqhutshwe ngokucacileyo njalo abamabandla aphikisayo bavunyelwe ukhankasa bekhululekile. Wengeze wathi izinkokheli zosiko kumele zisebenze zizimele zingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Uthe njalo bayayamukela imizamo kahulumende yokukhula imithetho emibi. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uNomzana Evidlela Ncube.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo. Ukuthi kakungasetshenziswa izinto zombuso ukupha i-advantage iZANU-PF, ukuthi kakungasetshenziswa ingatsha zikahulumende zibe zingatsha zeZANU-PF. Konke lokho ngokufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke lokho okukhulunywa nge-EU yilokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, kodwa kakwenzeki lakancane ngokuba bayesaba laba abasezihlalweni ukuthi uma bengenza lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe ukhetho lube ngolukhululekileyo, angeke baluwine ukhetho lwakhona. Ngakho-ke bazahlala belokhe besala ukuthi kube le nguquko ezenza ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo, kodwa labantu beZimbabwe bamele bale ukuvuma ukhetho lungakhululekanga, balwise ukuthi luze lukhululeke ukhetho njengalokhu i-constitution isitsho. I-EU icela nje ukuthi i-government yeZimbabwe ilandele i-constitution yeZimbabwe kuphela nje.
Abamabandla aphikisayo Ncube, ungathi bayahlokoma yini bayamfaka incindezi uhulumende ukuze aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho?
Yebo, kambe bangabe bekhuluma abanye laba lalabana abanye bezithulele, kodwa ukukhuluma kodwa soze kusebenze. Kufuna kukhulunywe, kusetshenzwa, akube khona umnyakazo phansi, akube le strike, akube le stairway, akube lalokhiyana lalokhiyana, kubonakale ukuthi kasisuthisekanga, kasithabanga lakancane. Ngokuba lokho okuqhubekayo kuzaqhubeka kuyefika ku-2023 irigwe futhi i-election, ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathela amabanzi kulokukhuluma nje. Ukukhuluma lokho akusoze kulethe inguquko. Izanyu kuthanda kunje, ikuthanda kukubi kunje, ngokuba lokho okunje kwenza kube lula ukuthi bawine ukhetho, kwenza kube lula ukuthi barigu ukhetho. Ngakho ke kumele kuthathwe amanyathelo amanye amakhulu kakhulu ukuze kube lenguquko, angaphelele kukhulumeni, kodwa kube nezenzo eziza kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi baqhubeke nje be-ignore lokho okhunywa ngabantu, bekushaya indiva lokho okhunywa ngabantu. Abantu bafuna inguquko, bafuna ukhetho olukhululekileyo, oluwina aluwine lungolukhululekileyo, hayi lungalendlela oluyiyo.
UMnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa eseke wethula amazwi okuthi akula nguquko azayenza phambilini kokhetho luka-2023, iofisi yakhe ithi ukhulume ngalolu daba emhlanganweni awenze labamabandla amancane akumanyana owePollard izolo. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende, uNkosikazi Monica Mtswangwa, ngalolu daba. Umthethondaba kamantshi oweHarare namhla ukhulule uMnumzana Sigbert Msengezi, ilunga leZANU-PF elabophisa uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi wangena esikhundleni sokukhokhela ibandla elibusayo ngendlela eziphambana lesisekelo sebandla ngemva kokugenqulwa embusweni kowayengumongameli uRobert Mugabe Lebutho. UMsengezi ubothwe ngeviki edluleyo esithiswa icala lokuthola ikhadi lokuba lilunga leZANU-PF ngokuqamba amanga ngalapho ayehlala khona. UMsengezi ukhululelwe ngemva kokuvunyelwa ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili senkulungwane ezingama-$30,000 amadola eZimbabwe, $30,000. Uhulumende weBotswana usevumele abakubhizimusi yezimota lamabhasi athola uzulu ukuthi bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabakubhizimusi kusukela ngolwesibili ogcina kuphazamisa inkambo zabanye abeZimbabwe. Intethelezindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba.
abama basi athwala abantu ehamba umango phakathi kwele Zimbabwe lapho makhelane kwele Botswana baqala ukukhalela umsebenzi ngolwesibili esinye sisebenzi senkampani yamabhasi abosikhali ahamba insuku zonke phakathi kwakubulawa leHabron sijele iStudio 7 ukuthi bamise ingihambo zabo kulandela ukukhalela umsebenzi kwabanye babo lokho bese kuthiye abanye abeZimbabwe abasebenzisa kakhulu amabhasi angena kwele Botswana bengela ndlela zokuhambisa ngolwesine uhulumende ovumile ukuthi kukhwezwe inhlawulo yogada amabhasi kwindlela uqeda ukukhalala umsebenzi owenziwe ngabamabhizimusi lam ukukhalala umsebenzi bese kuphazamisa imisebenzi yabeZimbabwe abathembele kakhulu emabhasini ukuya ekhaya kumbe ukungena kwele Botswana. Umnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHabron uthi iningi lisebenzisa amabhasi ukuthumela ukudla ekhaya ngakho ukukhalala umsebenzi bekulakho ukuphazamisa indlela impahla ebeyithunyelwa ngayo ekhaya.
Bakhona abantu abafuna ukuthumela impahla ekhaya, yes, imali yakhona sihamba ngabomkhulu, but if ungafuna ukuthumeza imali ekhaya uyakwenza njani? Impahla ukudla ngoba sithembe wona amabhasi, even ukuhamba kwethu kusi-affectile ngoba ngesimo somnotho kunzima ukuthi uhambe uqonde eZimbabwe ufike udeclaye imota eborder of which is better and cheaper nawusebenzisa i-public transport.
Umnumzana Mkhululi Moyo ubekhala ngokuthi isimo kumele siphange sibuyele endaweni yaso kungakanakali okunenyi.
Ludubo olukhulu kakhulu ikakhulu ma sikhangele ukuthi abantu siyahlela izinhlelo zethu, siyabe sifuna ukuya emakhaya, sifuna emisebenzini njalo njalo ngezinhlelo zethu. So kuyinto engathiwa iyahlukuluza, ihlukuluza abantu abaningi kakhulu. Ngibona indawo especially indaba ye-transport lapha locally lapha.
Omunye ongena kwele Botswana ngezebhizimusi esebenzisa amabhasi umzana Rodwell Moyo uthi ukukhalala umsebenzi abamabhizimusi okuthwala uZulu bekulimaza kakhulu abangena kwele Botswana ngendaba zebhizimusi.
Siku-affecta abantu abahambayo, abanye umuntu abe ethethe ilanga wakrosa ibhodi ekuseni ezithethe ntambama uyabuyela and kusuka kulimaza abantu emnothweni babe uthwele. Lazile inconvenience umuntu omunye abesuke emaphi sithi kwele Zimbabwe engalamade chiya abantwana bebodwa bayesesikolweni ezethu zahamba ayiphenduka asuka lapha engasaphenduki ngindaba yokuswelakala ama-transport.
Umnumzana Fortune phakathi yena wokubhizimusi yokuthwala impahla esuka eBotswana esiya eZimbabwe uthi kabazange babone untshintsho ubhizimusi yabo noma nje bekukhalelwe umsebenzi. Uthi abantu kade bethwele nzima isikhathi amabhasi engahambi bephephele ezimoteni ezincane.
Impahla ibhizinisi yangkhona vele iphansi kwamanje, isigezi impela ngendlela yokuthi lakhona sisuka ku-Easter plus akukabi yi-month end, so sikhangela ukuthi mhlawumbe next week kuza kuba ngcono. Then imoto ezithwala abantu amabhasi, our people was very stranded, people are very stranded. Impela mina ngihambe imoto yami, it's a 5-seater but ngibuye ngigcwele, ngihambe ngigcwele ngaphendi ngangigcwele nje angithwala abantu athi besiya lapha thi siya khona.
Abezimota ezithwala uZulu kwele Botswana bakhalela umsebenzi besithi bafuna ukuphiwa imvume yokukhweza imbadalo ngokudlula amachumi ayisithupha ekhulwini, i-61%. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele asesedlula ipula lengxenye ulitha ngayinye kumbe idola lemelike lengxenye kulitha. Kulokhu kungahlaliseki emhlabeni jikelele phezu kokuqonga kwentengo yempahla yona efuqwa kakhulu yimpi eyaqhamuka phakathi kweRussia le-Ukraine kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ulayitop namhla sikhangela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota usukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke elizweni kakhulu kokudla ukugoqela isinkwa amafutha okuphekisa lokunye. Idale le-US Congress selivumelane ukuba kunikwe ele-Ukraine imali efika amabhiliyoni angamathumi amane, $40 billion yokuthenga izikhali lokunye. Ngambe lokhu akuphehli impi na ngesikhathi kula masosha akwele-Ukraine asezinikele kubutho lakwele-Russia? Kuli Big Wars of Fridays, lo mculi womdumo wakulezi nsuku House Music, uMkhondisi Sibanda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Asizweni exoxa lo msakazi weStudio 7 uEzachisa Sibanda bekobulawayo.
Sibanda wenza isifundo zakhe ekolitshini lelupane State University. Waqeda kodwa umsebenzi wathi tololo wangawutholi. Kodwa wacabanga ukuzingenela kwezomculo. Asizwe nechasisa ngembali yakhe.
Abantu bangazi uSkyva, ngingu-DJ, ngu-producer. Ngizalelwe koBulawayo, ngafunda eGard Primary School, ngasuka ngaye eMpophoma High School, then ngase ngisuka ngaye eLupane State University. Ngaqeda ngo-2015.
Udubo lokusekala kwemisebenzi eZimbabwe lwenza abasakhulayo abaningi babanjwe ngamandla okudinga ezinye indlela zokuziphilisa ngokuzisebenza. USkyva ngomunye ke abasakhulayo wazibona engasela enye indlela yokuziphilisa lapho esegqibe izifundo wacabanga ukungena kwezomculo.
Ngiqede iyunivesithi ngasengiqala ukwenza imusic because nanginanzile ukuthi abafowethu abaningi abagraduateayo ababephambili babengasebenzi. So ngasengathi ukuthi ngiqala ukuzinceda ngizenzele imusic yami. So ngangithi emaclub ngisaye emthadweni emaphathini njalo ngase ngiqala ukuzenzela yami imusic. So ngiyangena estudio ngiziphekele ama beat yami imusic.
Ayibakhobela kwezomculo esakhula akwamenza wafisa laye ufika kuleso sibanga.
USkido noBlack Coffee nabo-DJ Christos abeSouth Africa and then ilapha local maybe ngakhangelela u-Oliver Mtukuzi nabona vuma majayivana ba abantu ababengiinspire ngakhula ngibalalele kakhulu. Mina imusic sengireleza amagama but for la ma-singles amaningi mina ngezihawu. So I work mostly labantu abaningi abeyiGoli, o-DJ Cutie, o-Family Gifter, abaningi abantu esezinye.
Mfana Skyva uthakazelelwa ngabantu abaningi ngoba bengaxhumana njani lawe ukuze bakuthole.
Uma wazi ngokuthi imusic yami ingayithola ngaphi, uyahamba kuSkyva kuFacebook, kuSkyva kule page ethi Skyva, Twitter Skyva Sims, ku-YouTube Skyva, yonke into vele nguSkyva, Skyva, Skyva, even ku-Google Play, ku-Google, ku-Amazon, obani khona imusic yami. Just Google Skyva kuphela lase kuphume yonke imusic. Nokuthi ngitholakala ngani, njalo nxa ufuna ukuthola ama-details ami, nxa ufuna ukungibhukha, uyakuthola ku-Instagram, ku-Facebook, ku-Twitter.
NguMkhondisi Sibanda lo ohamba ngegama lokuthi Skyva, nguye beselayo kuhlelo wasa Ozo Friday. Ikamana mu Ezachisa Sibanda libe nampelasonto emnandi.
siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda la uvele impela fiki enhle mfowethu ungajonela kusasa. Singakehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namuhla. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikhweze njalo intengo yamafutha lawa. Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esothusayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.